Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mchanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Program, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Iwambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esiyeneyo namhla ke siyachaya sibili udaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe. Salithembisa ngeviki ephelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhla ke siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi lihambe kuStudio 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sabe silethulela okuningi. Ye, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika almost 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bahlupheka ukuzima. So le nkomo eziningi ezedlula 30,000 kuthwala zosezibulewe iwoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokhu sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, uyezve neparadio. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara, uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana, uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura, uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano, uyezve kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera, nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana, gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, tongoona kuti gore racho rakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachipi mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira, tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura yacho haizi kunaya, apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chati kutumbuka muna tikuona kuti zvakatosiyana icho chiri kutotumbuka chakadai mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana nzara chayo goromyo tinayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro tivanodanga school fees kuti chitenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo apa chinoda mari transport hatina upenyu hwacho hwakagoja apa chiri kudhura mari dzacho hatisina tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, siye matewele ni South, si buwene kuti benza nukuna ngale, si wakutuake batingi kukudla, nampa banye awase nyandeni, ili keshi kuna ngale nyandeni, risk settlement scheme, akesizwe kuti batini mwotupo lolo.
Sithola mavili, kono kusiti sitenga, okuncane silako, njalo lempuphu zive khona ezitolo ngoba nginje senge ngayayidinga ngayiswela ngaze ngayizuza nzima kubona kusesekhathesi. So sesibone ngani uhulumende ungabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni resettlement scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zviri kutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro atikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamari icho tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga ishandi andimwe tea but shuga mbamune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu moona kutya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizva zvekuti munodya katatu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, sesibuyela njalo eMathweni South sike sizwe umunye ubaba lapho tuthini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo. Abaselayo kusho ukuthi imizi ama-household angu-130 atholayo kulapha ku-advice. So abaningi vele abazuzilutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale GMP kusuka kuba cost kakhulu i-transport le umumbu wakhona omunye wabonakele plus umumbu wakhona omunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumbe amabili uyabe ingxenye kuligogoko le 3/4. So akukuthume sokuyilosi kuvele sokuphezulu kwindlala kuphela ekhaya ngakho esikhala ngayo sibini. Mina ngisibili bengisisemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work abantu basebenze eminye imisebenzi nakahlisela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi sijobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenza mari.
That is Councillor Pepe of Enyandeni Resettlement Scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo. who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm on Mashingo. Roughly, we are expecting, anticipating about 1 million people to a Charadaru Matsiro, which come. Kunogma Zepa, Nemunum, too. Remainder of Burgis and the Department of Social Welfare, need Ralph Beef Committee, Waruku Pachkava, to the majority of the residents of Mashima. Mende change chipa ma 50 kg ex a family. At the same time, through the World Food Program, change upscaler programs. Angwarumbo kwa 5 districts. Now the outer is a culture chipa at the 76 AC. You open the team. What's
Aiwa, regai tinswe shakare kubva kubatore Zano PF vachitaurawo MP veko vekumashingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP imi mpane zvamuri kuita uye munokurudzira chii kuvanhu vemukonsuei kana vedunhu rose remasungo ezeo?
Isu ini sa MP wemwenezi East kuti ndiri nhengo province yezanupf inokudzira vanhu kuti nguva ichiripo kuti rambai muchirima muchidzvara nguva iripo tinogona kukohwa nemvura yakanaya iko zvino iyi tine machanzi ekukohwa saka rambai makashinga rambai muchiita zvamunoita iniwo saMP ndoda kutenda president vakatipa rice tikanopa vanhu mahospitari azvipatara takanozvipa zvese ndiri kuramba ndichivakurudzira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngatiishandise ndiyo inosumudza nyika yedu hatingatengi cabbage murutenga ne$45 isu tine mvura inoyerera yarunde kwose mvura inongoyerera ngatirime magadheni ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu tinovatengesera ava vanofanira kuhodha kwatiri havafani kukwira bhazi nohodha kuHarare.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa. Saka ndo zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvokuita. Kana muchida kupinda muchirongwa ibvai manyora namba dzenyu, makanyora zvakare macode numbers enyu tigowana.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He's a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening to our listeners.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you are an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
This is the third year running we are hit by a drought. What we have seen of late is that these droughts are protracted and our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest, whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily silted. Heavily silted. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate change, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People are waiting to buy, and if ever you're there, some millimeters. And we can't afford to lose time like that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Aiwa, tinotenda varipa live feed edu pari zvino rikai timbotora mukana uno kuti tikukwazisei. Moli mutoro ari pano, tirikona Terence Naro arikuti ari pano. Munyaradzi midzi, hanzi muri seiko sisimavi na Gibbs Dube mushipe Cosmas. Hanzi tirimo mumasvingo, mvura yaramba mudenga. Hamawe, saka our caller here mushipe Cosmas is saying is actually from Masvingo, and he says the water is definitely, the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri awanda, I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza, and I'm going to say sister, and you know kukwa say nemufaro mukuru, ndi chifara one chirongwa ichi, aiwa tinoku tambira ya omuchirongwa, uye zve zirai kutikana muda kupinda mchirongwa, nyora I namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, tigo kufonera hii. Jeffrey Liwaya, sister Mavish, wakaoma, isukuno tiri kutoshandira kutenga chikafu chete. Zede soko, anzi, but wachi yaka wani kwa wani, yatuwa bama, aiwa ndofunga ate ambo seta akivanu. Kennedy Zitato, aruti maskwela sei tete Mavina, Mukoma Gibbs, I'm watching you live from Zimbabwe. Mnogo na utuzo, oti muriku Zimbabwe, murikupi. Christopher Tembo, aripano Jeffrey Liwayo, anzi murisei tete Mavina, I'm watching you from Cape Town. Lakson Gwizangwe, anzi maskwela sei tete Mavina, I'm watching you from Polokwani, ndirikuno ku South Africa. Donald Mamboma, anzi, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. Aiwa chaiza kufonera Gibbs.
Ye upamela kumalo uti eZimbabwe kunzima eminyaka yonke abantu bahlupheka okumangalisayo uzobuya ke usindiso bebe uti ndibukele siyabonga kakhulu ngiseso wethu uzobuya njalo ke uCarlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South lina lesestudio 7 kuseGwanda yini kuphela lifika nini eKezi eMambale eMalaba koBidi lakoBhango nezinye indawo hayi siyafinyelela khona ngapho usimelele kuphela uzabona tuju nxa kule sitori simnandi siyakutshaya siyabuya khona ngapho so kunjalo Carlton kuzobuya labanye ke abatshiyeneyo sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust so yena ukhangela into lezi zabo disaster management nxa sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi seclimate change po abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko ngicela ukujaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yikuthi sinanzelele ukuthi imikhathi yatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebhe badinge amanzi. Ngiyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumente nga lalaba la abanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi. Nokuthi babone ukuthi upstream sengaphetsha kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlalele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqhibeleki masinyane athole ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside nyamanzi nekuti kana isikatsa kuti yapumele izulu simini sekazinda kudala akusasinzi kuti mele izulu kodwa silamanzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele silime ngenyanga nenyanga ngenyanga ngenyanga sithelezele aso sibone indlela isiba khona kulenzekeliso khona emhlabeni akuqali ngathi lokhu namfana abantwana bakwa-israyeli bayalima bakudesert ibhutana siyayibona igedi lamadamu bayalima ibele angikhuluma ngebele ngithi ibele bele bele ayikhona umumbu amabele ngalana ngithi lakhosa angabizwayo kodwa buka lihlale lihluzwe ngenzalo so sina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu abagidimithele ngahulumende abafunde ngayo angivele ukuthi singabe seke sikhuluma ngendlalo a-a I think kuyosho ukuthi sitshintshe imicabango sitshintshe ukwenza kwethu ngitho le mfomo abazali abalimi kabananzele ukuthi akusancede ukugcina inkomo 200 kati ziyakudlala so bethe bathengise inkomo ezinye benelise ukuthenga ukudla kwenkomo okuza basiza abantu futhi kabavuseleli futhi ngamafutha abokhokho labo kabavuseleli bakwazi nokulima utshani benkomo aleke kuqakathekile akusasizi ukulima njengakudala okanye sitshe ukwenza kwethu
ye sizabuya kuwe ubambe khonapho so is encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things.
Tina kola vedu kutanga halo kola.
Eh, kwazo.
Aiwa, tiri wadi makadi iko ikoko.
Ah, ndizozo.
Tiri kutawana nani uyezve muri kupi?
Ah, ndiri South Africa Pretoria. Kana mfundisi moyo.
Aiwa, mfundisi wokuchingamidza itseyo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iyi kunzi yatekeshera munyika.
Ya chokutanga regai ngitaura zveshuwa nzara kuZimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nekuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzira dzakasiyana siyana kumamisha ndakataura chokwadzo chika kana uchinzwa paredio ipa pastudio 7 uri kwauri ukoko unongotaura asi kana uchingwaona ndaiiri kumusha inochemedza kana ini pachangu ndakachema ndichifa mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kuzikure nzara inotyisa ndaiiri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve torotenda futi nemadhona aya veiro veamerica vari kubatsira zvikuru nekuti takaona vanhu vachihorepo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na shredi noti kwana gundo kumandikalendi chimwe chaasira kaoko vane mairigesheni nguva anotuva batira basa sindambudiko riko ndiri panguva yemvura yepaitinge yapwa mbudzi masave nemagetsi ndozvambuchekuti vanhu vangu vachirara usiri hwoaa
mfundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama alo nhare dzenyu dzakuita majelas imbotaurai futi tinzwe kana zvaramba tozudzwa
kwamataurai
tinzwe
ndiindiriwa kuti zveshuwa nzara yemukati menyika yezimbabwe yakaoma zvisingabviri nekuti zveshuwa vanhu vari kunhonga susu nemuromo ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichionangu vanhu vakasiyana sezvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhaendari vekuti pakubatsirikawo zvishoma shopa kukoreswa mumapfunde kwaanonge vachiita nekuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo ingowaniswawo mapfunde apa napa igona kurarama zveshuwa munyika yezimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuri dzitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamarira vakanaka vemadhona
pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupuku uyezve vaipiwe chii
kwandakafamba ndakaona nzvimbo yakafaa nekuchisumbanje manikalendi kwana sumbanje kwachichemachona kwachichemachona isumbanje vheneka nekuna namatikwa kwoita kuna kwagudo kwamuteyo chiredzi noti kunyahanga nzvimbo dzakasiyana siyana dzandakafamba vanhu vaihoreswa kune madhona ariko anonzi vanamwemezi nerimwe dhona rekuamerica rinonge achibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvo zvandakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndozvo zvandakaona zvido zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chinodemba vanhu vakawanda isanoita kuti kunokuwo kune mairrigation zvakafana nekwana gudo zasi problem iko ndekuti kune adha yainonzi kuadha sumbanje vanhu veadha isumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairrigation ari zasaya kana mvura isaizvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa vokuti vakadzi vose vakasiyana siyana kunge vatorara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nokuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nokuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chaunochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge vachingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvo zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanohorawo futi kwafana kurana sure kurana sure ana chekenyere ndinga kuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonge vachipihwa asi re zvakadero zvazvo zvinhu zvakafana izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonge vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepa St Joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafa ngoto zvichitobva kumaruzevhu kumamusha nokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana United Nations dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurarama kuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu ndakaonavanhu vairarama
aiwa regaitiopedzisa
tete sezvatakaa semunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chimwe ndakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndo chimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hei chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinongodai mvura yakanaya zvinhu zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparika zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kidzi
yes lo baba unhlanhla dhube ecingweni baba dhube kunjani
bye
baba
nyaphila njani pote
siyaphila mfowethu injalo indlala ekhaya bantu
hayi indlala ineva kakhulu
akusitele ukuthi kume njani njalo lapho kudabuka khona
hayi la indabuka khona sivile hayi kuyanyiwa
kungaphi khonapho mfowethu ibala lelo hey alikhulunywa ibala lelo
ngeke kuhlala ungalikhulumi
ha kuqala mhlawumbe kulabantwana
qiniso ufuna silikhulume futhi
hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo liqambileyo lelo uli avoid mbijana
okay
emsakazweni ye kodwa khuluma selusitshela ukuthi kume njani ukhuluma inhliziyo yakho yonke
futhi asiphili kahle futhi abantu bayalamba ekhaya kakhulu simo uyasibona nawe ukuthi sinjani baza kutshela kuphela ukuthi okay kuze abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe izulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje yabo
wena lapho
assista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kusesprinkvouteni sesikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amapulazi futhi wena lawa anti amakhiwa sakathathela akusasizi phela lokwa
sokulinywani selilima inkuni kona ngani
bhuti kuyanyiwa eyi sorry mani hey
ya okay
akula lutho bhuti akula lutho mntu
ye
akula lutho we need assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so that's the fact
yabona
if i-government has tried by all means to equip us in something esingayibona naye ebambekayo something that is tangible into ebambekayo but ukuthi sibone ukuthi singenzani masuka la siya kuphi
hayi siyakuzwa mfowethu kwenzela ukugcina kwalapho baba
Please of us, Kuluma, Mauti Abuka, Katis, Indole, I want to use where I can. I call right.
Yeah.
Lava Watat, Sitata, Lumshava, Chinavanta Yamangit, according to our government. But it's Tate Lumshava. By the way, say we are football Tate and about one, I in one.
Go on, get to.
We are wanting to hear when I said a CNC.
I said, hayi siyakuzwa mfowethu ungathini lokusasa ukuthi
sibe sabazwa amaphuma kimi la aphuma kimi ukuthi be expose kahle la anything that is ebunyameni yelila ngiyavile ukukhanyeni
hayi kunjalo Dube kanti ubhango kumbe umthembu kanti kuyafanana
siyafanana ubhango nomthembu baba into eyone
sibongile mfowethu ungathini lokusasa
umthembu osithembayo lo
lami umthembu osithembayo sibongile kakhulu mfowethu
libelimvake libelimvake esihlelweni lo sikhulu beliqiniso.
Yeah, okay. No, kulungile futhi size njalo. It's very standard thing so kakhulu. Ngathi lo sasa.
Hello caller.
Hello.
Hey, tukusora nani uye zvemuri kupi?
Utana kuma King Sewala ku Botswana.
Ata uraitinzwi.
Hai ndakatarisa hangu mamirire kunze zvitwa Zimbabwe. Ndai kumbira hangu kuti government yedu yagatsa zvine voice makatarisa. Voice racho riko zvesoka kuti notinga chingwa chacho ka. Notinga nedutu saka ndai kumbirisawo kuti ngadai kwasa kuti mayusa akwanisa kushanda kuza mayusa ari nani kuzi kwasa tinga chinobatika nayo
kupanyaya yenzara iri muri kubatsira sei kumusha
ndakudzati pamwedzi pega pega nototi kutokwanisa kutotumira bhozi vanenge vachitochema kuti hakuna mafuta chaiyo kudhura izvo zvakunyatsobatika chaizvo so nevana vanenge variko unofanira kuchitotumira maschool fees nekudya so tinoti every month ega kutoshandira kupi kuzimbabwe apa kuno kubhozwa vanotigara tokuda kuti ubhadhara rent yokwanisa kuzvibatsira so at least government ive yakasagadza zvakanaka zvikwanisa rasi tikwanisa kubatsira mamwe chete nevamwe mune mhuri kumusha
makatarisa mari yamunoshandisa muchitumira kumusha mukati yakawanda sei
takanyatsotarisa pamwedzi ndosimbozhanzoshandisa hangu iri 1200 pula takaisa kuma US it's $120 ndo mari yatinozoshandisa kachitumira uye tichitsara nemari imwe yatozochajwa pamabhazi kuti kana kauneko kwa kuzimbabwe $300 pula which means $30 futi
saka kumusha ndekupi uyezve variko vari kuti kwakamira sei panyaya yekunaya kwemvura
kumusha sopandi kwachakonda vari kuti mvura hakuna ndochokwadi chiriko
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma tatenda
yes ndinotenda
pana mukoma dhadza D Gono vari kuti ndiri Denek Gono kwamutare ndifonereiwo hamusati mambondifonera aiwa tichamboedza kukufonerai mukoma dhadza D Gono Gibbs
yeah let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is the mhlokulo baba kukumalo esikhathi sathi ukhumalo singakayi kundlovu baba khumalo tshona njani
usiyachona lichona njani
siyachona khumalo akutshela abantu kuti lapho khona kungaphi njalo indlala injani khonapho
mina ngilapha kobulawayo hayi indlala inkulu lapha kobulawayo inkulu kakhulu sibili lapha emvela khona egwanda kuwesi lapho kakhulu kudlula kobulawayo
singathi ke abantu badla njani nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki into ezinjalo
abanye abantu vele bayeqisa amalanga abanye badla kanye ngemva kwe-TDs abanye hayi badla kanye ngelanga njengabantu abadala abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporiji kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo
ungathi wena ngombono wakho ubona ni sokulobunzima sibili
hayi lapha sekulobunzima ngoba sikhuluma nezulu izulu alikani komile sibindi khonapha kunje kutsha umoya oqandayo kodwa kula zulu ukuthi la njengalapha esivela khona egwanda ngale egwanda north abantu kade sibenathisa inkomo ngangojanuwari benathisa inkomo emthonjeni
hey kunzima ndoda
sikhathi kobunzima sibindi indlala enkulu esabekayo
hayi siyakuzwa kakhulu phosela ukucina baba
I sure see me like to say I go to the other to me who reminds me about my apartment, which one of our parties with my Peter, and what I want to go with Zima. Who put on a Halahani? Never was cut, which we will know when we say I mean, never yet Kuma would give up. We are going to play in the same business. The Madiga Eco.
I see about a cool one to look at Kumarova.
Ah, siyabonga. Hayi, lati sifonile the shua tuwe mtembo sitembani.
Hayi, sibongile kakhulu baba. Prince Khumalo ungatinelwa kusasa, so that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. We have our caller Mkoma Gono vangawa chitini ya nsandambu foni rwasi ndruku nzvoti kana wopa nare tunokuchinga mizai Mkoma Gono murikupi
tunachende hachichende kwa mchari
mafara ere nasima vama pinda mshirongo
mafara zakanyanyi
ticha ureo kwa kamira sehi kwa mtaro
kwa mchari kwa kaoma hakuna kana mvure kunaya mbeu mumunda angu ni mashanga ati chori nyaka na chari kuti chaona chikafu chinobva mumunda izvezvi. Saka hatitozivi kuti chararama nei chibage huku huri kudhura hatitori natariro kana kuti taenda kupi hatitozivi kana kuti mangwana tinodyei.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Isi tuku chokorokoza zenti yeku asi kukorokoza kwa hivyo tukuko maishwa ni mapurisi ya zaka akitori ya kana bebu changina hakuna chino chineke kita kate zingiri kwa hivyo kito ngo guri jangu mzina mtari
muru kukorokoza gold ere kana utimangode
gold
hakuna mashuru guire manja tuku nzwa aneza
haa uko asati ashika asikuti mapurisi ya zofu nga ndoo alipito chivirinda
zvinofamba sei
vanotongouya kutandanisa murukova last time vakatomboya neimbwa vakarumisa rumisa vanhu imomo.
Saka mudai maiwana mukana wekutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere tevakwanisa kuti zvavo tikawana mari dzaita falisi takwanisa kutenda chikafu chedza kunana South Africa kana kuMozambique tinotsvakawo zvimwe zvinodyiwa ikoko zvino tichidii kuti tikwanise bhodha rinogumira kushanda pano pamhiri apa paredwin seruka richashandi saka vakatipawo mari inogona kutenge kunze tinokwanisa kutenda chikafu chega.
Aiwa mashoko makuku tucha izvo Mkoma muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money wise, the government it doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back, but there's no irrigation scheme near it. And the same applies to other dams, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chichiripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes. They are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Okay, I'm quite aware of those challenges. I'm quite aware of the money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the things that you tried to mention is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but unfortunately there is no irrigation scheme. I'm not sure why and what is stopping government, what is stopping the community from utilizing that water.
Mm-hmm.
That's a big question for all of us. But government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bring the private sector on board because they are benefits that will accrue both to the government, the community, and to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, I was about to tell you about the state of the story. Baba Sithole, uchona njani? Baba Sithole, uyangizwa icingweni?
Ngiyakuzwa
thini? Ye, unjani? So ndisifone emlonyeni. Kwenze kuthi uzwe kakhulu. Ye.
Ngiyakuzwa thini, uchona njani?
Sithonile baba, injani indlala khona ngapha bantu?
Hayi, indlala ibhahile thini, indlala ibhahile ukuthi uyokudlala.
Ah, usithethi nxa usitho njalo uJohn. Abantu badla kangaki ngelanga, njalo kuhamba njani?
Ukuthi mina ukuzele sikujayele kumbe ngathi besikuqhelile kuba umuntu besidle ekuseni izemini izintambama kakusithi kade sekujiwa kanye abanye kabazi abanye neyicwala vela sisabonakanye ikakhulu impuku vele emagrosa vele ayitholakali kade singabona ithole impuku ithole igolide so indala ayisentokuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu. Indlala ikhona, le indlala ikhona sibili, uyabona izinto nxa uhamba abantu baphithizela bedinga impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye laphana into ezazingekho but kathesike sekukho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyakitholakala.
Singathi-ke ubuzima obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphume lezinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kuloku koma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya mina nxanje ngokubona kwami njengani asendaba kahulumende asendaba kazulu asendaba kamambo kumemthwakane but yindaba yokuba izulu kalinanga inyaka ephelileyo so into yabikhona ngokuthi ziyakuseyi ukuthi abantu bangenza njani. Mna ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana ama-civil society ama-companies ama-N G O abantu babambane bazame ukulisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu base indawo zonke bebulawa yindlala. Ngaba njalo kuke uhulumende la avumele mba ama-companies ama-individuals ama-N O Gs abafuna ukuyimpota umumbu bayiphotha umumbu bawungenise aphelizweni ngibitholakale ngibitholakale emashop izinto impuphu yona yeyehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke ungatinelwa kusasa baba Sithole.
Hayi, siyabonga baba.
We have our caller on the line. Hello caller.
Hello, titimavela sina mkoma Gibbs masera si.
Aiwa tiri wadi zvedu taurai tinzwe mkoma Donald Mamboma.
Hai, ndakabva kumusha mazuva pera ndakandiriko for 10 days.
Ehe. Kwakwakamira si.
Ndingati kubva uchibva pa Bed Bridge kuna na Litumba kose Rutenga chii kusvika Mwenezi kose kuya.
Mhm.
Hakuna kusvika wapinda masvingo hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vantu vane zhara isiri pachena nyange vakazorima kwa kusina kutonaya.
Mhm.
Mombe dzaingofamba muminda musina kana chirimo. Handionzi kuti nyika ichaita kuhora kanaka gore rino chero mvura ikanzia naye kozvino haaisilete kuti vose vakuzorima vakuzokohwa handiona sekuti vamwe vanogona kungozoita give up havasi vamwe havasi vosacharima dhisiyana
sakaara kunyange semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyobatwa vane nzara ava vabatsirikane
pamaonero anaya panotoda short term plan yekuti vana masangano akazvimirira vatendeke apinde abatsire vanhu kana hurumende isavaona sekuti mhandu kana tanoshanda nemaopposition party zvatagara chiona sekuti kea inenge chinzi pamwe inoshanda nemdc Oxfam inenge chinzi inoshanda futi nemapata anosikisa havana plan havana old vision hurumende apa ngaichisunura ichiona kuti nyika haina chinhu mudura rayo harina kana chirimo ngavachitendera ma-NGO abatsire apinde mukati muvanhu abatsire nekuti zvikaiswa mumaoko ehurumende zvezvava kushanda nomumapato kuti iwo uri webato ripi akatati kekunde vati ma-NGO apedze ari iwo ndo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kupuwa ndopi mukapinda maoko emakanzera zve zvashata zvava kuti iwo uri webato ripi haunondivhotera zvikazodii asi chokwadi chirimo nyika ine zhara ndemavhelasi
aiwa tinotenda
mukomaakazviona hapana kana chando chero mukabhasikiti miti yavo yaa vakatora purazi ravo riyariya rekumoria kumwenezi nenguye yaya kutooma yose zvipiga zviya zvaka zvambobuka zviya saka haa chero mukavabvunza vanokudza izi kunyika ine zvara vabhasi
abhasikiti
vakuda kwache bhasikiti yambovagavhera ye
aiwa tichavatsvaga tichimbovhunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma
avo kumwenezi kunoti vane bata murekubata mufukire zhara hakune nyika ine zhara tiri mazenazi vandodavowo kuti vahurumende isunure chaku chaku
aiwa thank you so much mukoma Donald muve nezuva rakanaka we have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles kudibi, to dip them, you know, for other diseases like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah. But he's saying none of those are operational right now. So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Love is also an expert in agriculture. So, Baba Love, kumbe ngikhala ngiye kumashongane qala ngakayi kubaba Ndlovu mashongane kunjani baba
yankona
ye ungaphi usuze egoli
ngibuye nini ngicede enyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibuye ekhaya ngodisemba
ulimile yini khona ngale khaya
kuzekalima imvula ingamanga nje limanjana ayini imvula ayikho imvula
ye madoda kunjani kodwa tshiredzi kome khakhalakho
komile kuoma kuti ha irrigation wazi le tikhala kona akuna madamu leyi indawo leyi tshisako kakhulu wa vona leti ikinga leyi ngiyibona kuyinto yenzekala kona eZimbabwe neti uyabona ilizwe leZimbabwe libe lifuze likhuluma kuti ilizwe leli linedisaster manje uyabona ithi ulalele iradio Zimbabwe ayikhulumi ngedlala manje ngimangala la eSouth Africa kuti ithi kungatshaya mkhukhu wabona la eSouth Africa kaningi nengihlala emkhukhwini
yeah.
la egoli ma kutshaya mkhukhu zozwa igovernment ibize ithi hesh ngeyi-disaster yenzeke lapho manje igovernment ayingenele bakhale manje leZimbabwe indlala leya ilefuze yona igovernment ikhale ithi bakhulume kuthi selapho ayithi ayisinto yokudlala la singenelwe manje bathulile ayikho into bayenzayo
So manje nxa abantu bengalimanga mashongani nxa bengalimanga ekhaya khona ngale tshiredzi lizadlani
akuna into yenziwako because akulimwanga ikomo zonke neti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugona rinzoli se lithile mari lifanga kaninginingi ngoba le siyafosa sizingenisa azifuneki khona le but imvula yikho komile kuwomakomo ufana nala uyabona la emgwaqweni lakuhamba khona imoto kwenze ngale ndlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuseChina lo ngukho labakhuluma ngako indlala abakhulumi ngayo manje le kushoukuthi ukugula lo kwechina kungafika eZimbabwe abathi bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula le kwechina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokafika la abantu basindwe zophela ama queen ngendlala okufana nezimbabo.
Hayi siyakuzwa Mashonga ungathina kusasa ba.
Alright.
Okay, Papa, so that is Mr. Mashongan is from Chiretsi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping, because mm-hmm. there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force, because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. Mm-hmm. So he's a very bitter man.
Mhm. Yeah. Tomboyendera mberi tichikuchingamidza ipano pa chirongwa chedu pa VOA Facebook page iyo Shona Lawrence Siziba ari panapa Lawrence ari kuti the government is sleeping on the job. He's not very happy. Maroja Panastensi ari kuti hamufoni imi. Aiwa tichaedza kufonerai. Willard Majoni Manyanda ari kuti maswera sei ko pa chirongwa tirikukunzwai ndirikuno ku Free State now. William Majoni Manyanda akanda zvakare namba yake. Asendekera mwana wevu aripano arikuti arikunyoro talent muchema anzi muriseko tetema vini ndiri kuno kuZimbabwe ha kuri kurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwadzisa itibvataziya kuti muri kupi.
So let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know, happening every time when there's drought. The government makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate on. But what I my take on that one is that we're so fond of millet to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Mm-hmm.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonialism, people tended to sell the maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Mm-hmm.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV/AIDS pandemic, where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America.
Mm-hmm.
To say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living in HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat.
Mm-hmm.
Both government and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating our farmers. They need for that.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller. Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorazi.
I want to say that you are not a member of the
group.
Ehe, muri kupi mkoma?
Ndiri Cape Town.
Taurai Tinsk.
No, ndiri kuda kungotaura hangu nezvenzara iri kumusha.
Ehe, taurai.
Saka, nzara iri kumusha tete, inini zvandiri kukumbira hangu inini. Kuda nekuti tangonzwana tese vana vekuZimbabwe.
Mm-hmm.
Nekuti kugara takachema epari zvinezvika. Vamwe turi kusiya vakadzi vedu vana ende makuriro vari kuita vari kukura sekunge isusu hatisisiri napfungwa vabereki, but titori nepfungwa. Asi nekuona situation iri kuitika kumusha, tiri kutiza. Munoziva kusiya imba yakadaro woenda, kana tokusiya vana, tiri vanhu vakuru, And Zimbabwe inyika yanga ine tsika zaiza yakazara but parizvino izvi zvongoita sekunge ti tese hatina pfungwa but tine pfungwa asi ini chandiri kukumbira ngatibatane tese vanhu nokuti tikada kuti tigare taura chirongwa titaure
chinhu ezvinhu hello. Caller, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite, because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo. Kambe kungalunga yini ngase sihlangela konke konke kwenzakalayo. Singangena kakhulu kwezombusazwe, but sikhuluma kakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma, kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle.
NgoDisemba ngithole i-butternut evela kubangani bami eGwanda North. Ngahamba ngoDingara ngabona ukuthi i-butternut inhle kangaka ivela njalo. Ngafika kwele ngadi abanikwa i-Durban Trust. Sebelomumbu osizavuta, I'm sure that they sebedlile. Balima bendawonye laba balimi bekhangele okungabanika ukudla, okungabanika imali njalo. Number two, ngifonele ngabasonti abaphila besegoli bengitshele ukuthi ngisekhaya kulenye ivileji ukuthi yakwetolonki izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi sezipampa amanzi from efuleni uchatshani usiya emakhaya azo sebezilimela imbhida benenzelele even lo mumbu omncane ngoba indawo zincane but babenzele ukuthi injana injani ichayile so ngokwentambama abantu balakho ukuthi kukhulu abangakweni olesitathu esiwukuthi nakho bengikhuluma lomza wami olima esegwambi wendlule khona ngayo izolonje ethele amasaka estokfiti engitshela ukuthi khona ngonovemba inkomo lizithengwa ngabathengayo between 800 to 2,500 rand futhi babuyile sempipu efuna ukuthenga inkomo nge-2,500 rand bayala abantu but akwenzi senezele ukuthi khona abathenga inkomo laba omidlulini bazakhuluka bengabathenga amasaka basida kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahhala so izakhamisa ezibambele ukuthi a-a asibengechwele zenjani eyi-one esigabeni lesi singarotshenga abantu labo so mina nje ukhona abantu bangabambana babophe into abayebapha esigabeni sabo kuyatshintsha nendlalo iyabaleka
hayi siyakuzwa kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana sinomuntu ecingweni mavela sikhumba
siparisinaiinemunhu
asilekaitingobaibisa
vari pamalive feed edu kuitira kuti mangwana havasanete vanogara vachiuya pano zuva nezuva vatatadzawo kufonera nhasi pano pavoa shona tinotikumbira ruregerero asi vatakwanisawo kutaura navo tinokutendai chaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi gibs nguva dzedu
dzinezaaaneseambeiupamela kumari usitumezele umlayizelo marvelous lapho kuti baba dube sicela likhangele amashurugwi abulela abantu ematopo emapisi so there's an issue there so I think we're running out of time and we have to leave it there with our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Gibbs Tuba in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyora pana mkoma Jimmy Ben hanzi kola avhiringidzwa nenetwork hake but anga ane point ari kutaura nezvamukoma vanga vari kuti vanhu ngavabatane aiwa ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana paLet's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze muve nezuva rakanaka.